Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 17 kubvumbi kana April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinoti guta reHarare harisi kutaura chokwadi pamusoro pemapazi eCity Parking neHarare Municipal Traffic Enforcement. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende inoda kupindudza zviri muZimsec Amendment Bill isina kumbotaura nevarayiridzi pamusoro pebhiri iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari veguta reHarare reHarare Residence Trust rinoti kanzuro yeguta reHarare haina kutaura chokwadi pamusoro penyaya yemafambiro emari pakati pebazi rinoona nezvekupakwa kwedzimotikari muguta reCity Parking nebazi remapurisa eguta reHarare Municipal Traffic Enforcement Police. Harare Residence Trust inoti pane humbowo hunoratidza kuti basi reHarare Municipal Traffic Enforcement Police harikwanisi kumira rega kana kuunza mari inokwana kubhadhara vashandi varo, kunyange zvaro richisunga mazana nemazana evanhu. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti bazi rinoona nezvekupakwa kwedzimotikari muguta rinototora mari yekutambirisa vashandi varo kubva kune mamwe mapazi ekanzuro yeguta reHarare.
Sesangano reHarare Residence Trust takanyanya kutarisa nyaya yekushanda kunoita City Parking pamwe chete neHarare Municipal Traffic Enforcement Police, waya wekanzuru wanopfeka nhumbi dzegrey. Mumazuva mashomanana kubva musi wa 20 February, City of Harare yakapa City Parking simba rekuti wagone kuklemba motokari dzinenge dzisina kupakwa zvakanaka mukati meguta neidzo dzinenge dzadarikidza nguva yekupaka dzisina kubhadhara. Saka tichizvitarisa takaona kuti pane dambudziko guru pamusoro pekupanana masimba uku, ngekuti City Parking isati yapiwa masimba aya, Harare Municipal Traffic Police Enforcement ndo yakanga ichiita zvokuklemba motokari mukati meguta. Iri rimwe remabasa 19 anopiwa Municipal Traffic Enforcement, but City Parking yakapiwa 1 remabasa acho rekuitawo zvekuklemba. But hapana chibvumirano chatakaona chinoratidza kuti mari ichawanikwa neCity Parking ichauya sei kuguta reHarare, uye iyo ichaendesa sei mari yacho kuguta reHarare.
Vashumba, Harare Residence Trust inoda kuona chii chichiitwa?
Isu zvatinoda kuona zvichiitika ngezvekuti City Parking inofanirwa kugadziriswa kuti igone kuunganidza mari yakati wandei, igone kuita oda yakanyanyisa mukati meguta. Tinoona kuti kunyangwe Harare Municipal Traffic Police Enforcement ndiyo yakanga iine basa rekuita kuti muguta muwe nekurongeka pakufamba kwemotokari, asi hayakatadza kuzviita. Takaongorora zvakare tikaona kuti Municipal Traffic Police haina kugona kuunza mari yakawanda kuhomwe yekanzuru, kunyangwe hazvo waisunga motokari zhinji zvichinzi dzaputsa mitemo. Takazobata kuti vanhu washandiwe kuHarare Municipal Traffic Police Enforcement uku waingosunga hawo motokari mamotaristi kumbare mukati meguta, asi zhinji mari yacho yaiperera muhomwe dzevashandi kusina kana mari inouya muhomwe yekanzuru zvekuti pavashandi vavo vanotarisirwa kuti vangangosvike kuma 200 mari zhinji inozoshanda kuvabhadhara uye nezvose kutenga mauniform iri kutobva kune mamwe madhipatimendi eguta reHarare.
Saka vashumba mofamba sei apa? Harare Residence Trust yodini?
Isu tiri kuda kuona kuti city parking yawandudzwa yagoneswa kushanda basa kuti itokwanise kutora nzvimbo yose yecity center vachiisa maparking marshals avo. Mari yavanoendesa kuguta reHarare ikwidziridzwe kubva pa 23% pairi iko zvino kuenda mu 35% kana kukwira kuti mari yacho iende kuguta reHarare iende indoshande mabasa ekuwandudza kugadzirwa kwemigwagwa yemu CBD uye kugadzirwa kwema parking bays pachiitwawo ma road markings mukati meguta. Uye city parking nekuda kwekuti ndio imwe yemakambani yakagadzirwa nekanzuru ichinzi ma strategic business units wachiita kuti aya mabasa aunze mari yakati wandei pasina kupindira zvakanyanya kwema politicians anowe makancellors. Tinoona sekuti hondo iri kuitika pakati pe city parking neHarare Municipal Traffic Police hainei nekuti wari kuda kufadza vagari here. Nyaya iripo ndeyekuti Harare Municipal Traffic Police yaona kuti iko zvino yave kutorerwa mari necity parking. Isusuwo tiri kuda kuti city parking pane panhu pari kuduzawo mari ngapavharwe pagadziriswe. City parking inofanirwa kunge ichiwandudzwa kuti isimbise masystems ayo ekutungamira, masystems ayo ekuchengetedzwa kwemari uye recruitment yavo yevashandi. Kana ikagadziriswa yatingati reform, iyoyo ichaita kuti city parking iwe seimwe nzira yekuunza mari inobatsira.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeguta reHarare kuti tinze divi ravo. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende iri kuedza kupindudza biri reZimsec Amendment Bill risina kumbobvunza varairidzi kuti ndezvipi zvinofanirwa kuva mubiri iri. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vaudza Studio 7 kuti vakuru vakuru mubazi rezvedzidzo vari kuita misangano munzvimbo dzinodhura pamusoro pebiri iri rinobata varairidzi asi vasina kumbobvunza varairidzi kuti vape pfungwa dzavo. Dr. Shawo vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kubviswa nokupinzwa mbiri iri vachiti varairidzi ndivo vane ruzivo rwevanhu rezvunhu izvi kwete vanhu vanoswera vakagara mumahofisi vachinwa tii pavarairidzi vachiita basa muzvikoro.
Hongu takaverengawomu zvinyorwa kuti hurumende yeZimbabwe kana kuti cabinet yakabvuma bhiri rinoda kuvandudza mashandiro anoita ZIMSEC muZimbabwe, zvichitevera kuti ZIMSEC inoshanda neZIMSEC Act yakaitwa 1994 ikambozavandudzwa 2001. Saka tinoverenga kuti hurumende kana kuti cabinet yabvuma kuti pave nebhiri rinovandudza mashandiro anoita ZIMSEC. Dambudziko guru ratinaro nderokuti ZIMSEC inodhila namazamanation ende varairidzi ndio an important stakeholder iripo. Kana taakutarisa nyaya dzamazamanishin kungava kuona kuti vana vadzidziswa mazamanishin anyorwa sei, azomakwa sei, agreders, asi hapana chevarairidzi, hapana chembwa, tenzi varaira mutakura. Saka ndodambudziko guru ratinoita muZimbabwe kuti mareforms anoitwa pasina engagement yemaimportant stakeholders.
Manga muchida kuona nyaya iyi ichifambiswa sei, Dr. Joe?
tangatifunga kuti kana riri bhiri rinoda kuti rivandudzwe mashandiro anoita zimuseki harine raifana kuenda kukabhineti risati rapfuurawo nokuvarairidzi. Iko zvino takakunzwa kuti kunoita musangano mukuru unenge uchiitirwa mumahotera kuVictoria Falls kuElephant Hill, vanhu vachidya mari ende vachifara. Asi vanhu vakakosha zvikuru kwazvo kana tichida kutarisa kuvandudzwa kwemashandiro anoita zimuseki, varairidzi vanenge vasipo. Varairidzi vozongopiwa kuti hurumende yakaagiria kuti mushande makadai mumake mazama nechinhu makadai, asi variyo vanofanira kunge varipo vachikutidzira kuona kuti poto yedu inofazha zvakanaka, haina kufazha zvokudzima moto. Saka ndodambudziko guru iroro kuti patinenge tichida kugadzira zvinhu hatinyanyo kuita nemazvo, ende pakupedzisira kwazvo tinobva tabika bure.
Zvinodiwa nevarairidzi kuti zvivandudzwe ndezvipi, Dr. Joe?
Pane zvakawanda zvinoda kuti zvivandudzwe mukushanda kunoita zimuseki. Takatarisa even kusetting yemazamanishin acho kuti anoseta sei, security yemazamanishin, kulika kunoita mazamanishin uko kunorambiwa nezimuseki, asi kwatinonyatsoziva kuti kuri kuitika kuzimuseki. Zvatinonyatsoziva kuti dambudziko guru riri kubva kuzimuseki ndokuti maexam papers aanoisa anama nemakampani asiri makampani amandiro kwati, zvokuti mapepers akawanda anongoenda kuzvikoro akavhurika, maenvelope akavhurika, mamwe achitosvika atobuda mumaenvelope macho. Asi izvozvo zvese pakuda kuti zvizovandudzwa tione kuti zimuseki inoita basa maiso kwazvo, nyemba kusadzarongwa, varairidzi havapo, vakuru vezvikoro havapo. Kana even kungobvunzawo vana kuti zvakamira sei pasenda yenyu, hapana zvakadaro. Saka tinoona sekuti vakuru vanoda kutaura vari pamatebhuru mumahotera vachifara havo, asi vasingadi kugadzirisa zvinhu zvinopa kuti nyika ive neramangwana rakajeka. Nokuti zamanishin rinopa inonzi pachirungu credibility yemazamanishin kana achiitwa zvakanaka. Asi kana tikaramba tichiita maraniro ari kuita zimuseki mazamanishin munyika, anoreruka somusha watama, kutsva guni somutakura sezvaaita pari zvino. Saka taatichiona sokuti pakuda kuvandudza basa rezimuseki varairidzi vanofanira kunge variko, maticha unions aripo, kwete zvokungoitawo masiya ndaita zviri kuitwa pazimuseki.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mutauriri wezimsec Muzvare Nicky Dlamini vaudza studio 7 kuti nyaya iyi yakakurukurwa navose vaifanirwa kuvepo muna 2018 uye iri kukurukurwa nezvayo nanhasi wese. Vamiriri vaviri veCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaInnocent Gonese vemutare Central navaTrevor Saruaka vemutasa Central vanonzi vazivisa kuti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzegore rino kunyange hazvo vakange vadomwa munzvimbo dzavanomirira. VaGonese vanoti vanodawo kuratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti utungamiri hunogona kuchinjwa maoko zvakanaka pasina kurwisana. VaGonese vanoti vachashanda zvakasimba kuti vaNelson Chamisa vakunde musarudzo dziri kuuya. Chitevera kutepfenyura kwechikamu chechina uye chekupedzisira neAl Jazeera pamusoro pekubudiswa zvisiri pamutemo kuri kuitwa goridhe muZimbabwe nekucheneswa kwemari. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti mabhanga makuru akaita seWorld Bank namamwe anogona kutova ave neruzivo neumbowo hwezviri kuitika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo vanhu ava vachifambisa mari nenzira dzinoita sedzakachena, mabhanga anoona panofamba mari nenzira isina kunaka.
mabadana ndwe tado kuti pane nyaya huru dzaka sumuka pa nyaya yemadokumentari dzisingafaniri kurambika nokuti pane vanhu vanotositaurira kugaswa vanoita ndova vanoita navo wangu takanzwa isu Professor Maduku vachimiririra Prophet Hubert Anjo vachiti aiwa rari zano resecurity yeZimbabwe kuti chingoita zvamahumbo uchitamba tamba asi usingarevesi zvinozova zvinoti kashamadza isu kuti ko isecurity rudzinyi inoda kutamba nezita rapresident isecurity rudzinyi inoda kutamba nemhuri yapresident isecurity rudzinyi inotamba navanhu vaisingavoni zvakanaka kuti vanhu vechokwadi here kana kuti vanhu vasiri vechokwadi zvekare uyu Hubert Anjo munhu unozipambiri chaizvo pasi rose yokuprofita achiprofita kana kuti vanhu vanga vadya chikafu chakadini pamwe chete nokuprofita maresults ebhora kwaizokonere kuprofita kuti vanhu ava handi vechokwadi saka atingarambi tose tose kuti hazviitiki izvi tinowaisi kuti kana vamwe vanhu vehurumende vanosinyora vachitaura kuti money laundering inoitika uhori huriko goridhe rakati rakati vachinyora vachibvuma izvozvo zvekare hurumende pachayo yakati inozvitora zviri zvinhu zviri siriasi yozviongorora asi towa kuti ivo vanozvichenusa kuti hapana chinoitika hapana chinoitika reserve bank zviro ndizviro pano yakafreeza maassets ana Hubert Anjo zvinoreva kuti pane nyaya huru iripo
kana zvatiri kunzwa izvi zviri zvechokwadi Zimbabwe yati yamboona zvakadai here profesa nyaya iyi ichagadziriswa here
nyaya yegoridei haisiyo nyaya yoga yatanga muzimbabwe pakaita mukurumbira zvikuru wamadiamonds hapana chatati chavona kuti madiamonds acho akabudisa chii akazofamba sei takazowaisa mutungamiri wenyika wanga aripo 15 billion yose yamadiamonds yakangotsakatika saka kutiti izvi zvinotaurwa nana Prophet Anjo vatotsvaga maloya vana anomukurumbira vana Professor Maduku vachiti handizvo hazviitiki vamwe vose vakabatwa bata iboma vati handizvo hazviitiki saka zvinoitika ndezvipi vakachena vose vose nemazimari atiri kuona avanenge vachiratidza kuti vanawo iwawo anobva nepi kugoridhe racho iroro zvatakahwa mamwe mafoni anenge achiitika vamwe vachitotambira mafoni uko vachitaura hongu pangangova nokunge kunobatanidza batanidza zvimwe zvisiribzo sezvatinozova tekinoloji inogona kubatanidza zvimwe zvisiribzo asi pane zviri kuitika nokuti handizvo zvokutanga kuona kuti igoridhe chete here riri kuitika madiamonds akauya akangotsakatika
kana tikatarisa mari yacho profesa mari yacho iri kutaurwa apa mari iri kufamba famba negoridhe kuwandu hwaro sei makambani makuru ezvemari pasi pose havasi kuzviona here vangarega zvakada zvichiitika here
zvinoitika ndozvokuti izvo vanozviita vanoita nenzira dzakangwara chaizvo zvokuti vanofamba vachifusira tsoka dzavo inotova netiweki yakapambira pasi pose hongu vanoongorora nezvemari vapasi rose vanenge vachivimba nehurumende yomunyika imomo nereserve bank yomunyika imomo kuti ikwanise kuvabetsera kuona mafambisirwo anoitwa mari nezvicherwa zvomunyika imomo saka kana vomunyika imomo hurumende yomunyika imomo iriyo inonzi inotoita zveuori ihwohwo hwemari zvinozokuriravo avo vanoona nezvemari kuti vavone kuti mari yabva muzimbabwe yafamba sei zvairi kufamba iri mumabhokisi navanhu vomuzimbabwe vanenge vachishanda navamwe vanenge vari kunze uko hazvizoonekwi namaorganization anoona nezvemari maorganization anoona nezvemari akaita sana World Bank vana International Monetary Fund vanongoona nezvemari chete kana dziri mumabhengi dzichifambiswa zvakanaka dzichitungamirirwa nebhengi guru romunyika yeZimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe ndokuti vaone mafambiro ayo mari iyoyo kana vozonzwa zviri mudocumentary ndo pavanozoona kuti inga tiri kutangwa dzakavora zuva nezuva iyi nyika iyi haisi kunyatsokubata mari zvakanaka zvekare tinofanira kuziva kuti mari idzi dzokureserve bank idzi handi mari chete dzeZimbabwe, mari dzimwe zhinji nedzamabhizimusi makuru kune dzimwe nyika anouya munyika achizoita mabhizinesi awo imomo, achicreata mabasa imomo, mari dzavo zvekare dzinofamba nomubhangi guru remuZimbabwe. Zvino kana bhangi guru remuZimbabwe ronzi hero raakuita zvimwe zviri pasi petsoka, zvinobva zvaita kuti kana ivo mabhizinesi vacho vati Zimbabwe haidi nyika yakanaka yokuzorima mari.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gweta reumwe akadomwa mufirimu iri vaHubert Angel vaLovemore Maduku. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, madzisawira emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakakundwa zvakare pasarudzo dzepiri dzakaitwa munzvimbo shanu dzinoti Zvimba West, Gokwe neMbudzia, Churu, Mbare neInsiza South. Vazihambi zihambi vakakundwa zvakare kuZvimba West, ukuwo vaJustice Wadladjena vakakundwa kechipiri. Sangano rePremier Soccer League rinoti riri kufara zvikuru kuti nhumwa nhatu dzesangano rinoona nezvenhabvu pasi pose reFIFA dzinotarisirwa kusvika munyika nhasi kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvenhabvu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani patsuzu 7, mangwanani mamuka sei zvenyapo, ndiverenga kuSouth Africa. Ndiri kuda kutaura zvangu pamusoro paMaduku uyo. Maduku arasika zvisingaiti. Munhu ane pati ende zvaane pati tava towards my elections. Apa ari kuda kuvhoterwa, apa ari kushandisa zvake zvekuti igweta ava kuda kunomiririra mbavha yakadaro inoonekwa pasi rose, the whole world, kuti imbavha uda kunoimiririra achiti haina mhosva achitaura zvakadaro. Anenge arasika kuchero kavagweta, but paripo pangu panoona kuti apa zvakadai zvibetandireki ungada mari kusvika pakadaro shuwa. Izvozvo zvinoratidza kuti chero papuresidendi angakwalifai unozoita magold, ndova anozoita magold mafia acho, because madiro anoita mari aratidza kuti hai unoida zvakanyanyisa, unoida zvakanyanyisa. Saka hai zvari kuita izvo hai uri kutozvibvisa chimiro changaanacho dai angosiyana nazvo izvezve. Plus haakwanisi nyaya iyoyo yarida kumirira, hamboikwanisa haigoni, hangamboigoni nyaya yakadero dai angosiyana nazvo izvezve. Aita zvepati zvino mazuva ano vanhu vari towards my election, angaitofanira kunge ari umwe wavamwe vanondoblema kutoti aiwa pakaita zvakashata apa, but yava kutomiririra. Ndiko kunei handisi kuti maZimbabwe takaita sei, nyaya yekutiwana Maduku apo hai oratidza kuti pfungwa dzaka dzikakati zvakanaka, dzikakati zvakanaka, dzinoda kuongororwa.
Muri sei veStudio 7, purezidendi vauya vhurai nzira zvatanga. Ndonaso kuti mushandi wese wegavhumendi yeZimbabwe wanza akangowedzerwa mari chete zvinhu zvotokwira. Kungowedzerwa bedzi kwemushandi wegavhumendi weZimbabwe zvinhu zvotokwira, nhau iyoyo inofanira kuti igadziriswe. Uraita handipopi pane pointi yangu, ndiri kuda zvangu kutaura nemurume uwu wavadhube vechipostora, vechipostora makristu. Ndo basa remari dzechegumi dziri kubviswa mumakereke, ndo basa rekuti mubatsire vanhu vakaita savana dhube aivawawo. Vandanzwa vachitaura paStudio 7, mapostora chegumi ndo basa racho. Ndatenda zvangu, cross of the road.
Kwazvoi vashamarari vedu paStudio 7 apo. Zita ndizvou ndiri kuSouth Africa. Noti vana veZimbabwe ngwarai. Yasvika nguva yemavhoti. Moiziva zano zvainoita, moona zano zvairi kuita. Tiri kuzviona zviri kuitika kumachechi kongwarai. Vanhu vari kufamba vachipuwa mari, vava kukambena nemari vachipuwa mari vanhu nebato rezano kumavhileji kumamisha uko masabhu kune vamwe vakadini vari kupuwa mari nguva ino towards mavhoti. Mari hatisi musatora, torai mari iyoyo because kodzi renyu kuwana mari iyoyo. igold redu renyika yedu torai. Asi kana basvika pangu yekuvhota zvivai pekuvhotera, because izvi zvamuri kupiwa izvi zviri kungopiwa vanhu kamwe panguva yemavhoti, wozopedza makore mashanu wozochinunga sosu nemuromo. Saka vanhu veZimbabwe, ngwarai ngwarai, musarega kutora chingava chikafu chingava chinyi chemenge mapiwa, torai chete musarega kutora, asi muziva pamunovhotera chete. Chinjai, chinjai, chinjai vanhu veZimbabwe, ngwarai, tabva kure nazvo izvi, tava nenguva tichizviona zvichiitika. Hai, onai zvekuita.
Makadi zvenyu ruzhinji reZimbabwe nemashamarira weStudio 7. Nhasi mashoko angu anonangana naformer acting chief Mike Kashavazungu neMangwe nemunin'ina wavo Milton. Ndinoti varume, takakuyambirai makatadza kushandisa masimba amainge muinawo zvine ungwaru muchibira vanhu vabereki muchishandisa simba reumambo ramamuinaro. Tarisai nhasi, mapurisa amaishandisa nemamajisitireti epagokwe havasina zvavachakubatsirai. Tarisai nhasi, maugara musango seshiri, maakurarama nehwakwa nemasembe, ende zvinhu zvevanhu zvamakaba zvamakatorera zvipfuwo zvavo zviri kudiwa, ende muchagara musango tichaonakwa zvichaperera. Mafira kureva gokwe.
Mangwanani akanaka. Ini ndizangoti havangu pamusoro paprofesa Lavumo Maduku. Mashoko akataura kuti munhu wese anekodzero yekumirira, yekumirirwa neloya raanoda, endi loya uri nekodzero yekumirira munhu waanoda. Endi vaMaduku hamusingori loya nje, muri mutungamiriri webato rinopikisa. Chikonzero chamakafunga bato rinopikisa, chikonzero checorruption, chikonzero cheumbavha, chikonzero chemahuman rights kutaura kwamunoita. Asi nhasi tazviona kuti handizvo zvamakamutira pateni. Pateni makaimutsira kuti hamuna mukana wekutungamirira pati iri kutonga izvino. Saka mukapinda neenyuwo moonowo mukana wekuvakorabha nekuba. Zvamakaita zvekumira wabhiubit angel panyaya dzavari kupomerwa zvakafanana nekuti nhasi uri mumba menyu mukapindwa nembavha, vana, mukadzi wourayiwa nembavha idziya, dzoba dzoenda dzobatwa dzoti tira kumirirwa naprofesa Maduku Gloria. Mungavamirire ndozvamakaita. Ndini makabirwa. Muri kunzi munhu uyu akubirai ndiye munhu akubirai. Mamunzwa mashoko zvatinoudza, munogara mutati goridhe riri kubiwa munyika muno. Nhasi maudzwa munhu ari kuti ndimhingine mobva mauti ndoo amaakumirira. Hazvibudi profesa.
Oraiti, ndadzokazve. Oraiti, apa tiri kudzingwa kamuno muSouth Africa muno. Muri kuti Mugaba anga atori nani aitombozama-zama kuti vari kuti batsirai vana vangu, batsirai vana vangu. Imi makanganwa here kuti takakubatsirai pahondo yenyu? South Africa ina kusununguka kudhara, yakasununguka izvezvi. Hapana munhu asingazviziva kuti masoja emuZimbabwe akauya muno muSouth Africa kuzowisa kubatsirana neSouth Africa. Hapana munhu asingazive kuti masoja emuZimbabwe akabatsirana neDRC. Vanhu vemuDRC Congo, DRC tinawo muno muSouth Africa. Vanhu vemuNigeria tinawo muno muSouth Africa. Hapana munhu asingazive kuti masoja edu emuZimbabwe isusu akafira muDRC.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, topotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residents Trust rinoti guta reHarare harisi kutaura chokwadi pamusoro pemapazi eCity Parking nereHarare Municipal Traffic Enforcement Police. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoda kupindudza zviri muZimsec Amendment Bill isina kumbotaura nevarayiridzi pamusoro pebhiri iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.